manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gumi guru 30, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 8349.
Taona kuti nguva yari yekwatinopindura isusu takatanga kutaura nayo since itange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webasi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro.
Zvamamboita tazviona, zvaitwa nevamwe vese tazviona, machera gomba pakati, iroro gomba roda kufutsirwa. Nyengo ripo pazuva ranhasi ndekuti gomba rakachekwa, rorasa kuti vashandi vehurumende vararame zvakanaka, roda kufutsirwa. Saka nei hurumende takavaudza, tikawirana kuti musangano utange uriko musi womuvhuro watakatarisa uyu.
Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashandiro evashandi pasi peNational Joint Negotiating Council. Studio 7 inotarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 8349. Richizivisa veruzhinji nezuro, bazi rezveutano rakatiwo vanhu makumi maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye vanhu vagara vari munyika uye munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pamazana maviri nemakumi mana nevaviri sezvo pasina munhu akafa nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana kana kuti 7864 zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro vakare. Vanhu vachiri kurwara munyika yose vava mazana maviri nemakumi mana nevatatu. Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose vadarika mamiriwe nemakumi mana nemashanu nemazana nemakumi manomwe zviuru kana kuti 45,170,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezana rezviuru nemakumi masere nezvitatu kana kuti 1,183,000. Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nhasi varatidzira pamuzinda webazi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro pamwe nekuti bvunzo dzekupera kwegore dziendeswe mberi sezvo pasina kudzidza kuri kuitika muzvikoro. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi varatidzira ava vange vachisanganisira nhengo dzeparamende yevechidiki, nhengo dzemakanzuro yevechidiki pamwe nesangano revadzidzi ava rinomirira vatungamiriri vevadzidzi muzvikoro. Mutauri weparamende yevechidiki vaJaden Christopher Mutasa vati vakatumwa nevadzidzi muzvikoro zvese munyika kuti vasvitse zvichemo zvavo kugurukota rezvedzidzo yepasi vaKain Matema. Vamutasa vati zvichemo izvi zvinosanganisira kuti varayiridzi vadzoke muzvikoro.
Hatisati taredzi, hatisati tagadzirira kuti tese tinyore maexaminations. Saka tinokumbirisawo kuti mutibatsirewo kuti tibvoiso out tichise zvichemo zvedu kwavari. Tinokumbirisawo kuti hatisati taredzi, tinokumbirisawo mudzoso kuti vafundisi vedu. Nekuti hapana chatinganyore tisina mufundisi wedu. Ndozvatinokumbirisawo kuti mutibatsirewo varairidzi vedu vari kudawo kubatsirwa. Isuwo tichikudawo kubatsirwa. Hatirangana kutumwa neMP.
Vamutasa vati akandike kutanga vadzidzi vemuzvikoro zvepasi vachitora matanho akadai nekuti bazi ravo harisi kupindura matsamba enyunyuto avakatumira kumuzinda webazi iri pamwe nemahofisi ebazi iri mumatunhu ese gumi munyika. Vatiwo kana vamatema nehurumende vakaramba vakaomesa musoro vacharamba vachiratidzira nemusi wechishanu masvondo ese.
Havangarambe vachimhanya every Friday mwana wese anenge ari panapa apa tatoti students board nechine junior parliament asi tichange tine mafezi anosvika kuthirty atinge tiri pano tichikumbirisawo kuya leader kwavari kuti vatibatsiro tine 30 mafezi achikura atikuronga mwana wese tude Zimbabwe wese.
Mumwe mudzidzi tinotenda wata wekukuwadzana East audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira nekuti pave nemwedzi miviri bazi rezvedzidzo risiri kupindura zvichemo zvavo.
Taona kuti nguva yari yekuvasina kupindura because isusu takatanga kutaura nawo since itange kuvhura zvikoro but hapana reply.
Mutauriri wedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti pane vadzidzi vambosvika pamahofisi avo asi vakarambidzwa kupinda mukati. Vati havaoni sekuti vadzidzi ava vanomirira vadzidzi vese vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu vari kunyora bvunzo gore rino.
Zvino tikada kutedzera vana gumi nemashanu vanenge vangorasikwa gwara ouya pamberi pe webazi reMinistry of Primary and Education Head Office vachisimudza tumaplacards twavo ndofunga kunenge kwakurashika.
Vatiwo vanoziva zvichemo zvevarairidzi uye nyaya iyi yave kugadziriswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Varairidzi vakawanda munyika vanoti havachakwanisi kuenda kubasa nekuti mari yavanotambira haichakwani kuti vaende kubasa. Mune imwewo nyaya bato reMDCT iri kufanotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe neZuro rakadoma nhengo dzaro dzichatungamira makomiti mana mudare reNational Assembly. Vapita Moyo ndiwo vatora chinzvimbo chakasiwa navaCharlton Wende kukomiti yeInformation, Communication and Technology. Muzvare Yvonne Msarurwa ndivo vave sachigaro wekomiti yenharaunda nekushanyirwa iyo yakasiyiwa naMai Consilia Chinanzvavana. Kwozotiwo Sipo Makone ndiye ava sachigaro wekomiti yezvekuburiswa kumashoko iyo yakasiyiwa navaPrince Dubeko Svanda. VaWende, vaSvanda naMai Chinanzvavana vakadzingwa mudare iri nebato iri. Mai Lindwe Maposa ndivo vave sachigaro wekomiti yedzidzo yepamusoro uye vari kutora chinzvimbo ichi kubva kuna vaDaniel Molekeli. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 am kana 4930 kHz.
Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashanduro evashandi munhaurirano dzinenge dziri pasi peNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC zvichitevera kuendeswa mberi kwemusangano wanga uchitarisirwa kuitwa nhasi. Mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vanoti musangano uyu uri kuitwa kuburikidza nesangano ravo iro rakangosva hurumende mushure mekuona kuti paita gomba pakati pevashandi nehurumende iro rave kuvatadzisa kuti vasangane. vamushangu vanoti kuti vagadzirise dambudziko iri kutenge vachiita misangano. Mamwe mapoka evashandi vehurumende akaita sevarairidzi akatotora matano ekusaenda kumabasa achiti nhengo dzavo hadzina zvikwanisiro zvekufambisa. Vamwe varairidzi svondo rino vatosvitsa masvondo mashanu vatanga kurangwa mabasa kubva pakavhurwa zvikoro musi wa28 Gunyana. Vashandi vehurumende vari kuti vanoda kuti vapiwe mari inoita $500,000 emadhora ekuamerica kana kuti $520 pamwedzi kuti vakwanise kurarama. Masangano anomirira varairidzi ari kuti anotarisirawo kuti hurumende icharatidzawo chido chekuti varairidzi vadzokere kumabasa kuburikidza nekuvabhadhara mari yavari kuda iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori muboka Republic Service Commission Ambassador Utaunashe vazivisa nezvekuendeswa mberi kwemusangano uyu kuburikidza negwaro ravaburitsa. Asi vamushangu vanoti vazvipira kufushira gomba riri pakati pavo nehurumende kuburikidza nekuita musangano weNational Joint Negotiating Council uyo unoitwa zviri pasi pemutemo.
Dare rinoona nezvekuti vanhu vataurirane pakati pevashandi vehurumende nehurumende nderipiko tozomona kuti Apex Council. Saka zvakadaro tana kuti kumwe kwose kwatamboenda nako hakuna kumwe kwaunza minduro patafura kuti vana vedu vakwanise kugura musuwa, vana vedu vakwanise kudya chingwa. Tobva tati isu seApex Council ngatidzokere kuhurumende tinoti hurumende, zvamamboita tazviona, zvaitwa nevamwe vese tazviona, machera gomba pakati, iroro gomba roda kufutsirwa. Nyaya ingoripo pazuva ranhasi ndeyekuti gomba rakachekwa rorasa kuti vashandi vehurumende vararame zvakanaka roda kufutsiwa. Saka nei hurumende takavaudza tikawirana kuti musangano uchange uriko musi womuvhuro watakatarisa uyu, toona kuti upenyu nekugara kwevashandi vehurumende kungasimudzirwa sei. Asi tinotarisira kuti hurumende pari zvino iri kuuya nemhinduro ichatambirwa nevashandi vese vehurumende.
Imi sevashandi zvii zvamuri kuenda nazvo makapakata mumusangano?
Isa hatina zvizhinji zvitinoramba tichareva panyaya yetinoda kubva kuhurumende isu. Takagara tareva kare kuti mihoro yeye mugore ra2018 ikangodzoswa pa5,220 mari dzekuamerica, tinorarama zvakanaka pasina kuti nhasi tadzoka kuti musangano ngautange, musangano ngaudzokorokwe, musangano naimi mari haichatengi, mari yapera simba. Izvozvo zvikangogadziriswa kunyange hurumende ikati mari haisviki, ikava nenzira gwara rinotaridza kuti mari iyi tichambokupai ino, mangwana tosvisa apa, mwodzi unoya tosvisa apa, tova negwara rakajeka rakanyoreranwa pasi. Hatirambe izvozvo, asi kuti tifambire murima ndozvinhu zvinogona kutinetsa. Asi pari zvino tomutarisa kuti hurumende yaona kuchema kwevana vayo, yaakutisvisa patakafanira kunge tichisvika. Tiri kutarisira kuti tichanonzwanana pamusi womusangano womuvhuro iwoyo.
Munotarisira here kuti mune chamunobuda nacho mumusangano uyu kana kuti uchangoitawo semisangano mimwe yamagara muchiita isina pundutso?
Zviro kwazvo zvinotaridza kuti zvichabuda nemichero yakaibva kubva muhuru kuredzi zvizere, nekuti tinotaridza kuti zvabuda mumapepanhau pari zvino zvinotaridza kuti mhuri yevanhu vanosvika vatanhatu kuti irarame upenyu hwakadzikama inoda zviuru 10 pamwedzi mumwe chete kuti irarame. Ofu wichi izve tikatarisa vashandi vehurumende vari kuhora mihoro inosvika iyo zviuru 12, kureva kuti hazvichatokwani pakurarama kwakadzikama.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru weApex Council vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zvakatarisira kuvhota musarudzo dzichange dziri kune musi wechipiri dzekutsvaga mutungamiri mutsva pakati pavaDonald Trump veRepublican Party navaJoe Biden veDemocratic Party. Pastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church avari kuMinnesota Vanoti vari kukurudzira vatendi kuti vabude vachinovhota svondo rinouya. Vanoti vakatanga kunamatira sarudzo idzi kare uye vane tarisiro yekuti Mwari vachaita kuda kwavo. Vanotiwo pane zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe kubva pane zviri kuitika muAmerica pamusoro pemafambisirwo esarudzo nekuremekedzana kwevanenge vachikwikwidza. Ngatinzwei huri kure yavaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Takatarisira kuti Mwari vanotipindira munyaya yemanations. Tirikunamata takatanga kunamata kubva kare, hatina kuvitanga nhasi. Tirikunamata chitevera tichikurudzira vachenji kuti vavhote, vabude vaende vanovhota. Hatisi kungonamata chete, asi kunamata tichitarisira kuti vanhu tive tinoita.
Tinotarisa kuti pari zvino pane kwatingati kutatsurana pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden, vaDonald Trump vari vemaRepublican navaJoe Biden vemaDemocrats. Ikoko kwamuri zvakamira sei?
Ndikangati chinonetsa isusu sevafundisi hatigone kuti uyu akanaka uyu akapasi. Tinokurudzira vanhu vatende kuti ngatitarisei zvakanaka, totarisawo zvakashata, uye kuti zvatingati izvi zvinokudzisa sara Mwari ndezvipi, uye zvinoitawo kuti Mwari agofara nesu kana tichinge tichiita chinhu chii. Ehunde tinotarisa zvakawanda, tinotarisa kune kutatsurana kwakadaro, toonawo zvakanaka zvinoitawa navaBiden. Totarisazve toona kwavaTrump zvavari kutaurawo zvakanaka. Then taakuchizonamata kuti Mwari chitibatsirai kuti munhu anokwanisa kuti aende seku kuda kwenyu panyika pano mberi pavaviri ava, kuti vanhu vagove nerugare ndeupi. Ndiwo matarisiro atinozviita. Hatingovhoti nekurudzira vanhu kunovhota, asi tinovakurudzirawo zvakare kuti vave vanhu vanotarisa pakati pevaviri ava, vaBiden navaTrump, asi tonamata kuti Mwari atipe gwara rekuti saka kana munhu uchivhota unonovhota sei.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvamuri kuona zviri kuitika imomo nomuAmerica panyaya dzesarudzo?
Chandinofunga chandinoona ndechekuti chinokosha vanhu vane kusununguka kutaura zvavanoda pasina kumbunyikidzwa, pasina kumanikidzwa, pasina kudzvinyirirwa. Uye kuti chinhu chinokosha chandakanyanya kudzidza pamaAmericans ndechekuti kana vari paTV vanotatsurana, vanoti iwe wakadai, iwe wakadai, wakadai, asi kana pane zvinhu zvinotaura nyaya yeAmerica vanouya pamwe chete, vomira pamwe chete, votaura nezvi rimwe chete. Izvozvo zvakandishamisa zvikuru sei pandakaona kurwara kwakaita President Donald Trump. Mashoko akaburitswa navaBiden nezvakaitwa navaBiden zvakandipa mucherechedzo wokuratidza kuti vatungamirira nematurity, vatungamiriri vane zvido zvenyika pamwoyo yavo. Saka ndochi chikurukuru chandinoti dai nyika yeZimbabwe taidzidza kuti tiri maZimbabwens, taidzidza kuti vanhu ngavasununguke kuteedzera bumbiro remutemo.
Avanga vari Pastor Rebecca Makai vachitaura vari kuMinnesota naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anoita zvemabhizimusi muAmerica ari kudira mabhiriyoni akawanda munyika dzekuAfrica achisima upfumi kuitira kuti Africa isimudzire upfumi hwayo. Izvi zviri kusiyana netsika yekare apo America inge ichipa rubatsiro chete. Asi mibvunzo iripo ndeyekuti mabhiriyoni emadhora akaiswa muAfrica achapapundutswa here? Gore rapera America yakadyara mari inodarika mabhiriyoni makumi maviri nemaviri munyika makumi matatu dzemuAfrica, iyo yakashandiswa mabhizimusi madiki neari pakati. Izvi zviri kuitwa pasi pechirongwa cheProsper Africa. Sangano rinoona nezvekubuda nekupinda kwevanhu munyika pasi rose reInternational Organization for Migration riri kubatsira vatyairi vemarori muKenya nekuvaongorora kana vaine utachiwana hwecoronavhairus senzira yekusimbaradza kukura kweupfumi munyika dziri kumabvazuva kweAfrica pamwe nedziri pakati peAfrica. Nyika idzi dzinosanganisira Rwanda, Uganda, Burundi, South Sudan, Kenya neDemocratic Republic of Congo. Mutongi wedare ramagistrate nhasi abvumidza vachuchisi vehurumende panyaya iri kupomerwa nhengo yesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare yenureta rushwaya kuti vapikise chikumbiro chekuti muzvare rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvakadai muzvare rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro pekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare Vangoni Nduna vatura mutongo wekuti vachinjisi venyaya iyi vabvumidzwe kuchinja mabatiro avo enyaya pachikumbiro chamuzvare rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachuchisi vakambotanga vachiti havasi kupikisa chikumbiro chekuti muzvare rushwaya vatongwe vachibva kumba kwavo, asi vakazochinja izvi vachiti vakange vave neumboo hwekuti nyaya iyi yaiva nevanhu vakawanda mairi, zvinoratidza kuti kuparwa kwemhosva yavari kupomerwa kwakanga kwakarongwa zvemhando yepamusorosoro. Vanduna vatidariraona zvakakodzera kuti hurumende ipe zvikonzero muchikumbiro chizere chekuti sei ichiti muzvare rushwaya vasabude muusungwa, vachiti danho iri rakanakira kuti nyaya iyi inyatsotongwa zvakanaka. Zvichakadai muzvare rushwaya vave kupomerwa dzimwe mhosva mbiri pamusoro peyavanga vainayo yekunzi vakaedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo mushure mekubatwa kwavakaitwa nemuvhuro panhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu. Muchuchisi wenyaya iyi vagarudzoziya dhuma vaudza dare kuti muzvare rushwaya vave kupomerwa zvakare mhosva yekuedza kupa mapurisa mari yevhara muromo mushure mekusungwa kwavakaitwa pamwe nekuwanikwa vaine goridhe vasina mvumo yekunge vaine goridhe iri. Pane vanhu vatanhatu vamiswa pamberi pedare vachinzi vane chekuita panyaya iri kupomerwa muzvare rushwaya. Vanhu ava vanoti vaAli Mohammed vane kambani yeAli Japan 786, vaStephen Serai vanove musori, vaGift Karanda avo vanonzi vainyepera kuzviita musori pakaparwa mhosva, navaRafius Mufandauya avo vave kupomerwawo mhosva yekuedza kuburitsa goridhe iri zviri kunze kwemutemo. Mapurisa maviri anoti vaDouglas Choko navaChimhungu vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekunzi vakachinja zvaive mumagwaro ekuendesa vaMohammad kudare vakasiya vaMohammad vachienda kumba kwavo vasina mhosva yavapomerwa, zvinonzi nevachuchisi kushandisa hofisi yavo zvisirizvo. Vaviri ava vakatarisirwa kudzoka kudare nemuvhuro apo vakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chokuti vatongo vachibva kudzimba dzavo. Vaziya dhuma vati muzvare rushwaya vakarongana vaMohammed kuti vaburitse goridhe iri vachishandisa resumes rekutenga goridhe rekambani yavaMohammed yemuno vachinosiya goridhe iri kukambani yavaMohammed iri kuDubai. Vaziya dhuma vati pakasechwa kuhofisi nekumba kwavaMohammed kwakawanikwa magwaro akafanana neaiva namuzvare rushwaya pavakasungwa, asi gweta ravaMohammed vatina Shetanyanyiwa vaisa chikumbiro kudare chekuramba kuti vaMohammed vaiswe paremand vachiti vaMohammed munhu anotoshandira kambani iyi saka vanga vasingafaniri kuve musungwa, asi kuti hurumende yanga ichifanira kuvaunza kudare vakamirira kambani iyi. Vatanyanyiwa vati nyaya iri kupomerwa vaMohammed inofanira kuraswa sezvo vai vasipo pakabatwa muzvare rushwaya vachida kubuda negoridhe iri munyika. Nyaya iyi yanzi igodzoka kudare nemuvhuro. Izvi zvinoreva kuti vasungwa ava vachange vari muusungwa kudzamara chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba chanzwikwa nedare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mumiriri weHarare weSimuparamende muzvare Johana Mamombe avo vanoti vakatochwa muna Chivabvu vaine dzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vari mumaoko ehurumende vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi mushure mekupiwa masamanisi nehurumende. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vati muzvare Mamombe vanofanira kunoonekwa neumwe dhokotera wechitatu kuti vanokodzera here kumira mudare kuti vatongwe mushure mekunge mamwe madhokotera maviri ehurumende akambenga ati muzvare Mamombe vatange varapwa vasati vamiswa mudare. Gweta ravo advocate Tavani Mpofu vatsinira zvaitika mudare.
Zvanga zvaitika vamupiri wemhosva vaReza vauya vakati vane chikumbiro chavanacho kudare chekuti honorable Mamombe watinomiririra vaende kunoongororwa nevamwe vechiremba, isu sevamiriri vavo taisa pachena kuti zvose zvaida kuitwa zvanga zvataurwa nedare zvanga zvaitwa changa chakuitwa nhasi navaReza. Kwanga kwave kuda kuti vaite kuti mutongi va dzokoro rekuita zvinhu zvavakambenge vaita, saka zvazoitika ndezvekuti mutongi vaterera zvozvo zvataurwa nemapato vaterera ndokubva vati tichadzoka kudare musi wa3 mbudzi na 11:15 ndopavanenge vachiisa mutongo wavo pachikumbiro chaiswa nevamupiri vemhosva.
nyaya iyi yanzi ichadzoka mudare musi wa3 mbudzi apo mutongi wedare akatarisirwa kutura mutongo wake pachikumbiro chasvitswa navareza ichi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Zemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo wecricket nasi chasimudzira nzira yacho yemakwikwi e2023 World Cup nekutamba zvinonwisa mvura kunyanga hazvo chazokundwa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charo hacho nePakistan nemaruns 26 asi vaona mutambo uyu vari kubhuma kuti Zimbabwe yatamba zvinonwisa mvura zvekuti ingadai yakunda. Pakistan ndiyo yatanga kurwisa na nebhora ndokusvitsa maruns 281 asi Zimbabwe yarwisa sembumba kudzora utungamiri uyu ndokukandawo maruns 255. Mutambi Brendan Taylor ndiye aiita mashiripiti nokanda maruns 112 achibatsirwa na Wesley Mandevere uyo akanda 55 pamwe na Craig Evin uyo akanda maruns 42. Kunyange hazvo maruns aya asina kusvitsa pakukunda, matambiro aya ari kuratidza kuti ramangwana rakajeka kana Zimbabwe ikaramba yakadai. Izvi zvave kureva kuti Pakistan yave kutungamira Zimbabwe 1-0 mumitambo mitatu yezuva rimwe, asi muteveri wemachevrons muzvare Shamain muti wekuziva vari kufara nechikwata chavo vachiti ivo chinokwanisa kukunda mumitambo miviri yasara.
Uku ndo kunonzi kutamba uku, vakaramba vakadai so. Pamitambo yemiri yasara vanotowina series yese.
Mitambo mitatu yezuva rimwe iyi ndiyo yekutanga mugungano rezvikwata 13 rakavambwa reSuper League iro rave kushandiswa senzira yekuenda kuWorld Cup. Zvikwata zvinomwe zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri pamwe neIndia ndizvo zvichabudirira kuenda kuWorld Cup zvisina kutamburira. Zimbabwe nePakistan dziri kusangana zvekare musi wesvondo vadzopesira mazuva matatu emakundano aya musi wechipiri svondo rinouya. Asi muongorori wemutambo uyu vahatships parirerwa vanoti Zimbabwe inokwanisa kukunda mumitambo miviri yasara nekukunda mumitambo yemazuva matatu uyu. Vanoti nezvaitika nhasi izvi havasi kutya mumitambo yasara.
Aiwa, hapaisi tagara tiri kutongohwina, hatina kana fresh. Timu yedu yezida hatiri kutongohwina, hatina kana fresh kana dirikana kana hatiri kutombovhunduka this time.
Pakistan iri kudawo kukunda mumitambo iyi kuitira kuti isaremerwewo nekubudirira kuenda ku2023 World Cup. Vakapedza mitambo yezuva rimwe iyi, zvikwata zviri izvi zviri kusangana zvekare mumitambo yemat20 iyo iri kutanga musi wa7 mbudzi. Mitambo iyi ndiyo yekutanga munzira yekuenda ku2023 World Cup iyo ichaitirwa kuIndia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitika musarudzo dzemuAmerica pamwe nenyaya yehuori uri kuitika muZimbabwe. Sezvo nguwe edu ya pera regeti mbotarisa msure na uza nasi. Vano makumi maviri ne wapfumba mwe wakabatwa ne chigwere cha COVID-19 ne zuro. Izo takashitza uwandue vano wabatwa ne chigwere chipa zuru jistere ne mazana matatu ne makumi mana ne wapfumba mwe. Kana kuti 8,349. Vadzidzi vemuzvikoro zvepasi nasi varatidzira pamuzinda webazi redzidzo yepasi vachikumbira kuti hurumende idzore varayiridzi muzvikoro. Vashandi vehurumende vari pasi peApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nemuvhuro unouya vachimutsiridza nhaurirano dzemihoro nemashandiro evashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bona laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovide imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo.
Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kurayithi as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election makuvota.
Umongameli Emerson Mnangagwa ube kobulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNust. Ngemva kwalokho azohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni wemandebeleni behlaziya udaba lwegugurawundi. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika nolwamanye amalunga edale lephalamende luyaqhubeka phambilini kosuku lukamhlaka 3 kuLwezi khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbiko owethulwe ngabogatsha lwezempilakahle izolo uveza ukuba sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili 8,349 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka leli gcikwane. Abasile kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphose zifike kwezithoba minwe mbili i-7,864 ukuthi inani lababulewe yiwo lokhu likumakhulu edlula amabili 242. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,759,794 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lambili 42,336. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amane lanhlanu 45,179,529 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,183,116. Kuvika abekolitshini leJohn Hopkins University leMelika. Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi babuyele emsebenzini kanye lokuba imihloliso abamele beyibhale ekupheleni komnyaka idluliselwe phambili njengoba kungekho abakufundileyo lonyaka. UMavis Kamasethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lezi zifundi zithi ukutshengisela kwalamhla kuza ngemva kokuba bese incwadi zezikhalazo ezedlula amachumi amabili kusukela ngeviki yakuqala zivulwa izikolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba izifundi ilizwe lonke jikelele zikalaze kunkokheli yedale lePhalamende labantwana kanye lequla elimela lezi zifundi ilizwe lonke ele student body. Umlawuli wedale lePhalamende labasakhulayo uChristopher Jayden Mthatha uchasisa kabanzi ngokubenze bathathe inyathelo lokutshengisela lamhla.
We need our teachers back. They need to have a dialogue and negotiation that they need to push for our teachers to come back.
Sifuna ababalisi bethu babuyele emsebenzini. Kumele kube lokukhulumisana ukuze babuyele emsebenzini. Sesibona izihlakalo zokuganga esezisenziwa ngabantwana lapha ezikolweni okulakho ukungenisa abantwana engozini enkulu. Kungakho siyakhalaza kuhulumende njalo sikhalazela kumongameli welizwe umnumzana Edim Nangagwa ina uhleze esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Nation Mzitirwa uthi okukhalazwa ngabantwana yikho kanye abahlezi bezama ukubonisa umqhatshi wabo.
Abantwana laba nxa bengafundi, it means like uhulumende uyahluleka ukuprovider imandate yakhe yokufundisa abantwana elizweni leZimbabwe. Uhulumende kumele aholise ababalisi imali yeneleyo so that abantwana bafunde ezikolweni, so that you know uhulumende ayenze umsebenzi wakhe ukuprovider basic education.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa uthi lanxa elincoma inyathelo elithethwe izifundi kunenge okusadingakala ukwenziwa ukuxazulula udaba lwababalisi.
Yena uhulumende labo abazali kumele benazelele ukuthi sokufunakala labo inhlanganiso engabe ihlanganisa ilizwe lonke ebambanisa abazali, ababalisi labantu abesikole ukwenzela ukuthi ma bekhuluma kuhulumende kube yilizwe elizwakalayo, ilizwe meliqondile. Asingeke sasola ukuthi abantwana babona bengakalungiseleli ukuthi babhale amazamanithini la akhulunywayo. Lelo liqiniso. Kodwa ke liqiniso lalo njalo ukuthi uhulumende laye usebafinyile. Uhulumende kwangani akasela ndaba labantwana, kanti khona silungiselela ukuthi yibo abazaba izikhokheli zakusasa.
Kodwa umqondisi kwezokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Blessing Taunga Nandoro uthi kabalaqiniso lokuba abatshengisele namhlanje ngabamela izikhalazo zezifundi ilizwe lonke ogoqela ukudluliselwa phambili kwemihloliso lodaba lwababalisi. Kodwa izifundi zithi zizoqhubeka zitshengisela maviki wonke ngolwesihlanu uhulumende aze azilalele izikhalazo zabo walungisisa abakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama. Umongameli Emerson Mnangagwa ubekobulawayo namhlanje lapho agcobe izifundi ezigqibe izifundo ekolitshini leNUST. Ngemva kalokho wazohlangana lenkokheli yomdabu yemhlubulweni weMandebeleni behlaziya udaba lombhuqazwe wegugurahundi ukuthi lungaphathwa njani. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume ngemva komhlangano umongameli Emerson Mnangagwa awenze lenkokheli yomdabu kobulawayo esigodlweni sakhe ese-State House behlaziya ukuba luphathwe njani udaba lombhuqazwe wegugurahundi. UZulu emhlubulweni weMandebeleni uthi lanxa esamukela inyathela likahulumende lokukhulumisana kabanzi ngegugurahundi kunenge okusamele kwenziwe. Umnumzana Matthew Sivanda isakhamuzi sakobulawayo eyisiphathamandla njalo sebandla lezaphu uthi kuhle usebenza lenkokheli zomdabu kodwa kumele umsebenzi wenziwe ngendlela eqondileyo.
Ukungenela kwenkokheli zemdabu sithi kuright as long but zingasebenzisi okokucindezela abantu njengalokho ezikusetshenziswa kuma-election makuvota. Zisebenzise iqiniso ukuthi ngoba yizo ezaziyo abantu abafayo lababulawayo ukuthi kwabulawa abantu abanje endaweni enje kwagqithelwa endaweni enje obandla wobani yibaba besazi yibo njalo abenelisa ukubiza abantu bebahlanganisa ngezigaba ngezigaba zabo.
Kunjalo nje ngaphambilini komhlangano lenkokheli yomdabu umongameli Mnangagwa ugcobe abafundi abagqibe izifundo ekolitshini leNational University of Science and Technology kobulawayo. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhulumisana lamakhosi ngabakuhlafunileyo njengoba umhlangano wabo ubungavumeli uZulu lentatheli izindaba ukuba zibe khona. Kusenjalo lamhlanje inhlanganiso ezimeleyo eye-site ivule okusemthethweni indlu yokugcina wagcinela imbali yeGugurawundi yethula njalo imifanekiso wedocumentary okhuluma ngodaba lolu olulesihloko esithi I Want My Virginity Back ozaphanyekwa njalo enkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Umqondisi wesayithi uMnumzana Zenzele Ndebele ukhuluma kabanzi ngomsebenzi abawuqale lamhlanje.
Site ibilontsha idocumentary ekhangela ngendaba zokudlwengulwa kwabomama ngesikhathi seGugurawundi. Yindaba abantu abaningi abangakhulumi ngayo, because senze idocumentary le sitshengisa abantu ukuthi omama abaningi, abantu abaningi emathebeleni basazwa ubuhlungu obuningi ngendaba yeGugurawundi ngoba badlwengula balabantwana abangelaboyise. Yindaba abafuna ilungisiswe.
Umongameli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo obesemkhosini wokwethulwa komfanekiso wefilimu leGugurawundi uveza umbono wakhe.
Kuyasibonisa ukuthi laba abakhuluma ngama-reburial lama-birth certificate o azonikezwa ama-victims abakaqalisi ngobudaba lweGugurawundi lwedlula lokhu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Efincube uthi isayithi iveza indaba ebingavamanga ukuphuma emphakathini.
Kuyadingeka ukuthi njengoba sekukhulunyiwe kulungiswe GugurawundiAsonto sonto nje yokuthi kungcwatshwe abantu baphiwa ama-birth certificate kuthiwe sekudlule. Umonakalo ubanzi kakhulu.
Umfanekiso wefilimu ovezwa ukudlwengulwa kwabesifazana ngesikhathi sombhuqwazi weGugurawundi ludaba olungavamanga ukubekwa emphakathini. Iningi lisithi isayithi yenze umsebenzi omuhle. Ikhomishini ebona ukukhumisana umlotha ayenelisanga ukungena lumthimba walamhlanje bebesemhlanganweni lomongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantu abayisithupha abagoqela amapholisa labogatshalo abacuphi ama-CIO bamiswe emthethwandaba eHarare namhla besetheswa icala lokusebenza lonkosazana Henrietta Roshwaya kudaba lokuzama ukuphuma elizweni ngodlu legolide. Abasolwa laba bagoqela uMnumzana Ali Mohammed ongusomabhizimusi unkosazana Roshwaya athi nguye umnikazi wegolide lamapholisa amabili uMnumzana Paul Chimongo lo Superintendent Shokom. Abanye njalo ngumnumzana Stephen Chenjerai Tsevai lo mnumzana Rafios Mufandawuya abangama CIO kanye lo mnumzana Gift Karanda obikwa waqamba amanga ukuthi laye ungumcuphi phezu kwecala lokuzama ukuphuma elizweni efihle i-16 kg zegolide elibiza imali ephezu kwe-$300,000. Unkosazana Roshwaya laye umiswe njalo emthethwandaba namhla esetheswa icala lokuzama ukufumbathisa amapholisa ambophayo lokutholakala eligolide ngaphandle komthetho. Ukusenjalo umsekeli we-MDC obesehlale esitokisini okwenyanga phose ezimbili uMnumzana Terence Manjengwa uze wakhululwa namhlanje ngemva kokuvunyelwa ngumahluli we-High Court uJustice Eric Handewere ukuthi ahlawule imali yesibambiso se-bail engamadola azinkulungwane ezinhlanu i-$5,000. UManjengwa ubotshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo labanye ababili ngesikhathi bephandle komthethwandaba belande kuyakuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uJustice Ndewere usole uManji owala ukukhulula uManjengwa ngebheyili esithi wehluleka ukuhambisa kuhle umthetho. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kwenziwe ukhetho lukamongameli olwamanye amalunga edale le-Senate lawe-House of Representatives lezigaba ezitshiyeneyo emadolobheni eMelika. Ugisti weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Owamanje amabandla amakhulu kwele Melika ancintisa kukhetho lolu akhankasa emisakazweni kumabonakude emadolobheni emaphandleni lenkundleni zokuxhumana esenzela ukuganga abantu ukuthi babavotele. Ibandla lama-Republicans limelwe ngumongameli Donald Trump lomsekeli wakhe uMnumzana Mike Pence, kuthi-ke elama-Democrats limelwe nguMnumzana Joe Biden nonkosikazi Kamala Harris. Okwamanje sokulabantu abedlula izigidi ezingama-80.81 million asebevotele avote kuketo lolu. Abata wuka eZimbabwe, abatala kule Melika, asebe inga inye yelizwe leli, vaya vota kuketo lolu. Nkosazana Musa weNkosi Ndlovu otavuka eZimbabwe ohlala duzane leWashington DC uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavote.
Kuqakathekile ukuthi ngulola lo olelingelo lokuthi avote enze njalo. Esathini abantu bathi ivote yami ngenza umehluko sibili. Yeah, ivote yawa wonke umuntu yenza umehluko. Kulabo abangenelisi ukuvota licabanga ukuthi kulalabo abangela amalungelo ukuthi avote yini eliza kuba lilizwi lawo.
Lokhu kusekelwa umnumzana Phidizela Ngcobo uzavota kukhetho lolu. Ungcobo uthi baningi abantu abazovotelwa kukhetho lolunyaka.
Saka 3 November kuzabe kulilanga elikhulu lapha eAmerica ngoba abantu bayabekhetha elonyaka kuvotelwa umongameli kwamanye ama-states akhona kunye lama-senator, ikanti ama-states wonke njalo azabe evotela abameli endlini yephalamende lapha eyazakala ukuthi House of Representatives. Loba abantu bezabe bevota okupheleleyo ngolwesibili, ukuvota khona sokulesikhathi kwaqalisa lapha. Abantu bayenelisa ukuvota ngokuthunyelwa incwadi eziyabe zile phepha lokuvotela ukuthi i-ballot bese bevota ke bethumeze. Lo nyaka ngenxa yegciwane leli liphasaleleyo bakhuthaze ukuthi abantu abaningi basebenzise lokhu kuvota. Ukhona njalo okunye okwenzakala ukuthiwa yi-early voting lapho ama-states avula khona ukuthi abantu bebuye bezovota. Ilanga ngokwalo lingakafiki. Lo nyaka abantu abaningi bayakwenza lokhu ngakho ukuthiwa abantu abaningi sebehle bathatha leli thuba ukuthi bevote ukuthi mhla ka 3 November bebephumula besisemakhaya.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi akwaziwa ozanqoba kukhetho lolu.
Ukhetho lwaseMelika lubaluleke kakhulu ukululandela ngoba iMelika inomthelela omkhulu emazweni amaningi kwezomnotho nezepolitiki zalawo mazwe. Siyambona uJoe Biden engathi uhamba phambili kuma-polls chaya laphana kancanyana nje uTrump, uDonald Trump. Ukutshengisela sengathi abantu bamthakazelela kangcono, kodwa ke sesike sakubona phambilini ukuthi ama-polls kwesinye isikhathi asiwo agcina ekhomba ukuthi ngubani ozonqoba, ngoba kwesinye isikhathi kuba nama-swing states nama-key states agcina eguqula isimo ade siboniswa ngama-polls ma abantu sebesiya ku-election. So sizobe sikhangelela ukubona ukuthi ngubani ozonqoba mhlaka 3 November, ngoba nakho kungaba nomthelela ekuthinini ilizwe lakithi, particularly eZimbabwe, ukuthi kuthiwa wani ngodaba lwama-sanctions nodaba nje lwepolicy ye-America towards ilizwe lakithi.
Ukhetho lukamongameli kumele onqobayo athole okuthiwa ngama-electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Ibandla le-MDCT selikhuphe umnumzana Daniel Molokele webandla le-MDC Alliance esikhundleni sokuba ngumgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemfundo ephezulu e-Higher and Tertiary Education, njalo endaweni yakhe sokulonkosazana Lindiwe Maphosa olilunga lalelo bandla. Lokhu kwenzakala lanxa umnumzana Molokele omela iwange central edale lephalamende engakaxotshwa kuleli dale libandla le-MDCT. Kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esalinika amandla okwenza lokhu ngokuthi umkhokheli walelo bandla unkosazana Thokozani Khuphe nguye umholi oqotho wamalunga awayengawe-MDCT sabambeni, atsho umnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance. Isikhulumeli sedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wethule umbiko lo izolo, njalo uthe umeli we-Southerton kuleli dale umnumzana Peter Moyo usethethe isikhundla sikamnumzana Charlton Wende owaxotshwa kuleli dale kwisihlalo sekomiti ebona ngezokwethulwa kwembiko kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku ye-communication technology. Unkosazana Yvonne Musarurwa we-MDCT usengumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemvelo e-Environmental Portfolio Committee esikhundleni sikakhonsiliya Chinanzwa Vana, njalo umnumzana Sipho Makonise usephethe isikhundla sokwethulwa kwembiko esasiphethe umnumzana Prince Dubeko Sibanda we-MDC Alliance. Unkosazana Khuphe nguye ukhokhela amabandla aphikisayo kuleli dale, kuthi unkosazana Paulina Mopariwa ukhokhela amalunga.
Chief Whip. Sixoxa lomnumzana Molokele ngalolu daba.
Akula umuntu ohlale phansi wangibuza ukuthi usebenze kanjani so far. Esingathi ngesilungu i-performance appraiser. Okwenzakeleyo ukuthi ni abekungelandaba ukuthi ngisebenze njani ngingumgcini sihlalo. Okuqakathekileyo ukuthi ngisebenza lobani. Ngakho ke mina ngacelwa ukuthi ngisebethathe isikhundla lesi ngubaba uChamisa. Okwamanje kasiwe osekhokhela sokukhokhela umama uMakhube. Mina ngiyalile ukusebenza naye. So yikho ngikhitshwe isikhundla lesi. And ngicabangela ukuthi committee zaqhubela phambili isebenza. Engofisayo ukuthi iqhubele phambili sezingeni elingcono kudlalela kade likhona ngoba ngemva kwakho konke lokhu singamaZimbabwe sifisela ukuthi kube nempumelelo elizenda kithi. Ngizaqhubeka ngisebenza le committee lay ngize ngenze i-record ngoba okwamanje i-record ayikayenziwa kodwa ukhangelele ukuthi zenzakala maduzane.
Kuyini osukutholile ngalolu daba? Kukhona okulotshelweyo yini? Njalo lokhu kungabe kusitsho ukuthi awuseyilunga laleli dali?
Angikatholi incwadi, angikatholi umuntu okhulume lami, kodwa ngicabanga ukuthi ni mangibele eHarare ngeviki elandelayo ngizabona incwadi. Okwamanje ngizwe sokukhulunywa edalela eParliamente, mina ngaleso sikhathi bengekho phakathi, bengilandelela uhlelo leParliamente ngoZoom. So mina ngibe ngomunye oreplaceswe kodwa ngingakarecola. Akutsho ukuthi ni angisoze ngarikholwa, ngicabanga ukuthi ni akusensuku zatshwala, maduzane nje enza rikholwa. Akulanto emangalisayo ngakho lokho ngoba besimelele ukuthi kwenzakale, ngenxa yokuthi ni wonke umuntu oyehluleka ukwamukela ubukhokheli obutsha osobukhona lapha neParliament, uyaba lenkinga nale ukuthi angagcine serikholiwe. Ngakho ke mina ngomunye wabantu aba consultileyo labantu bewange basebengitshela ukuthi ni bafisa ukuthi ngingasupporti umama uKhuphe labanye bakhe. Ngiqhubekele phambili ngisebenza ndawonye lobaba uChamisa. So yikho okuzayenza ngixotshwe eParliament, yikho okwenze ngakhitshwa lokuba nguchairman.
Lo ngumnumzana Daniel Molokele omela iwange central edalela leParliamente. Siphinde saxoxa lo nkosazana Lindiwe Maphosa ilunga ledalela leParliamente. Elimela iMathebeleland South ekubandla leMDCT osephethe isikhundla sikamnumzana Molokele.
Lami ngiyabonga ukuthi khona phezu kokusebenza kwami konke bengikwenza eParliament okweminyaka emibili edlulileyo labo bakubonile kufanele abebandla lami ukuthi bengiphakamise. Kuyinto engithabisayo kakhulu ukuthi ngithi ngiqala ukungena eParliament njalo ngumuntu lami osakhulayo ngihle ngibe ngumuntu obonakalayo lami. Kubakhokheli bethu le kuParliament yena ngokwayo ngoba even abakhokheli betheka ungeni iParliament uyatsho laye ukuthi hayi lo uyenza kumbe kayenzi. So lami ngizizwa ngithabe kakhulu ukuthi imisebenzi le engiyenzayo lami iyabonakala.
Abanye bakho abakwe-MDC Alliance bakhonona ngokuthi amalunga e-MDCT athethelezi izikhundla. Uthini wena ngalokho? Kuqondile yini okwenziwe lokuthi laba abanyade bephethelezi isikhundla bephuma?
Man, alright. Lokho kuyangimangalisa ukuthi ngizwe ukuthi kulabantu belinye ibandla abangakhonona ngokukhethwa komuntu welinye ibandla. Ngoba into eyenzakalayo esithandekile njengoba sonke sikwazi ukuthi Supreme Court judgment eyaphumayo yatsho nje ukuthi umuntu wonke owe-MDCT kabuyele ku-2014 ayethatha isikhundla sakhe asebenze simelele i-extraordinary congress. So abanjengathi sakulalela lokho sabuyela, abanye bakwala bathi bona sebelebandla labo elitsha eliqalise after election. So mina kangikuboni kulungile ukuthi kambe ungumuntu welinye ibandla uyekhononela izinto ezenzakale kwelinye ibandla. Ngibona ngani kakuqondanga lokho.
Aba ungasitshela nje ngamafitshane ngembali yakho.
Mina engikhulumayo kuthiwa nguLindiwe Maphosa, ngizelwe mhla ka 4 July 1981 khona endaweni yaseGwanda, kodwa ngokusuka ngidabuka eBeitbridge, yikho lapho engidabuka khona. Ezombusazwe lezi ngiziqale sesibilini sesemncane, ngiziqale ngo-2000. Sisathatheka nje ukuthi sokule bandla elitshe elifikileyo. Ngagijima ngazokuma mbijana phakathi kwesikhathi, ngisayenza okunye okwesikolo,
Then ngazophenduka ngaba active from 2006 kwaze kwafika namhlanje. So hayi ezombusazwe ngiyazazi, angizigameli phakathi, into nje engiyikiwe sengibhuqe ngabhuqe ezombhuqazo kwaze kwafika namhlanje.
Lo unkosazana Lindiwe Maphosa omela eMathebeleni South edalela eParliamente njalo osengumgcini sihlalo wecommittee yaleli dale ebona ngemfundo ephezulu. Usibonisiwe sithole omunye wabasungula inkululeko yabatsha School of Arts iyasa kaseyikho. Umqondisi weqembu le iyasa unkululeko Dube uthi usibonisiwe ubhubhe izolo esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Udube uthi umoya ubekhala ngobuhlungu abuzwa esifubeni. Ugule usuku olulodwa. Uthi kukhangelelwe ukuba usibonisiwe olengane efunda isikolo semfundo yaphansi uzangcwatshwa ngempela viki. Usibonisiwe wangena kuqembu le iyasa labantu abagoqela uSandra Ndebele labanye. Ubhubhe ngesikhathi kusadingisiswa okwehlele uCalvin Hliziyo, umculi olodumo olensukwana ezithile etshonile. Umtshayeli wemota eyathuza uCalvin yambulala duzane lendlu yakhe eLuvivi ubikwa ezethulele ezandleni zamapholisa namhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngoceleyo.
They wanna do me like my driver. Wanna chase me out the city with hey. But you know, can't be lose or follow ya. Can't be lose or follow ya.
Umculi uCalvin ugcina inhliziyo udlule emhlabeni ngensonto ekuseni njalo ukufa kwakhe kutshiye inhliziyo zabalandeli bezomculo kanye labakade besebenza la ezisopha. Obengumproducer wakhe eminyakeni edluleyo uFreak yena osesebenza eselizweni laseSouth Africa uchaze uMoyi njengomuntu odlale indima enkulu ekuthuthukiseni ezomculo edolobheni lakoBulawayo ikakhulu umculo ohloko lwe-hip hop.
Lo muntu lana obethanda umsebenzi u-impact abelayo kube bengekho like kube lamanyiko even iBulawayo in general it's because of him.
I feel like my cup ran it over now. Yeah, I ran my race.
My artist Amani, they're actually rapping now. It's because of Joy. He's fire, you know, and he's been pushing for unity in Bulawayo. We have to be united to push Bulawayo industry to another level.
Kwaito umawiza uthi ufunde okuningi kumuyo bethanda ukubona abaculi abacathulayo bephakama.
Kelvin hlangane laye ezibek ngisiya eLuvivi estudio sakhe ngisenza engomami yokuqala. Umuntu ohle wabhiliva umculo wami njalo lalapho esenza ama-national tours ube ngithatha ngihamba laye ngifundile ukuthi nxa uku-music industry kumele uziphathe njani njalo kumele uqakathekise umculo wakho ube ngumuntu ade ethuthukise abafana abancane. Sibonge kakhulu sithi kalale ngoxolo uLuvivi Boy.
Ngisela uqala kobulawayo uNtando Van Moyo yena uthi uCalvin ubathiye esikhaleni ngoba bebesebenzelana laye kakhulu kunhlelo zabo ezijeneyo.
Silahlekelwe kakhulu insizwe besisebenza layo uMahlekisa. He was one of our star players ku-social soccer team yethu. Umuntu bebuye ezosupporters la ku-comedy buya la ezoperform comedy senza ama-roast laye. Ngizothola umuntu mhlawumbe esingasebenzisana kuhle ngokuthi besisebenzisana kuhle laye njani.
Oh,
manje ngiyakhala ngoba ngidabukile inhliziyo ihlungu ngoba yephukile awuwe mdale kade
uKavin ubhubhe ngemva kokuba etshaywe yimota ekuseni ngensonto evela endaweni yeMakhandeni Cricket Club ukuyabukela umdlalo wenguqu njalo ubesele minyaka engamashumi amathathu lanhlanu yokuzalwa. Abenza imisebenzi yokulibazisa uZulu babekwa behlangene babumba amakomithi azasebenzelana ndawonye ukuze kuphathiswe imuli kamuyi njalo ukhangelelwe ukubekwa ngensonto. Umuyi udume kakhulu ngengoma ezibalisa ethiwa Zikhuphani ayicula lo mculi wakule South Africa uCaspar Nyovest. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izifundi zezikolo zeprimary lesecondary lamhla zifole zitshengisela ziqonde esigodlweni sogatsha lwezemfundo zikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise udaba lwababalisi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.